Mufananidzo 19. Temperi yamwari. 1 Makoronike 22 ndima 1 kusvika pa 19. Dhavhidhi akatadzira mwari. Asi aida mwari uye aida kumushandira. Aidavo kumuvakira temberi huru yokuti vanhu vaizosangana kuti vanamate mwari. Asi mwari akati, iwe haungavakiri zita rangu imba, nokuti wakadeura ropa rakawanda pamberi pouso hwangu. Asi uchava mwanakomana achava murume worugare nokuzorora. Uye ndichamupa zororo kubva pavavengi vake kumativi ose. Zita rake achanzi Soromoni. Iye ndiye achavakira zita rangu imba. Uye uchasimbisa chigaro choumambo hwake muIsraeri nokusingaperi. Dhavhidhi akagadzirira zvinhu zvizhinji zvokuvakisa temberi yamwari muJerusarema asati afa. Asi Soromoni ndiye akaivaka. Yakatora makore manomwe kuti ipere kuvakwa. Yakanga iri nzvimbo yakanaka kwazvo. Vanhu veIsraeri vakanamata mwari mutemberi iyi muJerusarema kwamazana namazana amakore. Uye havana kutombokanganwa kuti Dhavhidhi akanga ari mambo mukuru kwazvo.